Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita 8/2024. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe mapato anopikisa, ochema-chema achiti nhengo dzavo dziri kunyimwa rubatsiro rwechikafu nembeu nevatungamiri vebato rezano PF munharaunda dzavanogara kumaruwa. Asi bato rezano PF rinoramba kuti nhengo dzemapato anopikisa dziri kunyimwa chikafu nembeu richiti vanenge vaita izvi ngavamangarirwe. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vachambomira kwenguva yakati rebei vasati vaona chikwata chenyika chichitambira munhandare yeNational Sports Stadium. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe remapato anopikisa reMDC vaDouglas Muonzora vanoti nhengo dzavo pamwe nedzevamwe mapato anopikisa dziri kumaruwa munyika dziri kunyimwa chikafu nerumwe rubatsiro ruri kupiwa zvichinzi zviri kupiwa nhengo dzezano PF chete. Vamonzora vanoti izvi hazvienderane nebumbiro remitemo iro rinoti munhu wese anofanirwa kunge achipiwa chikafu chehurumende zvisinei nekuti ndewebato ripi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamonzora nezvenyaya iyi.
Mwaka wakapera tinoziva tese kuti hakuna kunaya nenyaya yedambudziko reEl Nino. Naizvozvo muri zhinji hadzina chadzakakohwa. Pamusoro pazvo mombe, mbudzi nemakwai mazhinji zvakafa. Mhuri dzose dziri kumaruwa dzinoda chikafu. Dzakatotaura nechekare kuti dzinoda rubatsiro rwechikafu. Chaakutishamisa ndechekuti bato rezano PF kuburikidza nevatungamiri waro mumaruva vaakurambidza vamwe vanhu kuti vawane chikafu ichi pamusaka pekuti vanhu ava havatsigiri bato ravo. Bumbiro redu remutemo weZimbabwe rinotaura iro kuti hakuna munhu anofanira kunyimwa chikafu.
Imi sebato rinopikisa reMDC, zvii zvamuri kuita panyaya iyoyi uyezve magara muri kuwanikwa imi muchitaura nehurumende here panyaya iyoyi?
Zviri kuitwa nezano PF izvi kumbunyikidza kodzero dzevanhu. MDC yakagara yakataura kuti chikafu chedrought relief hachifaniri kuitiswa zvematongerwe enyika, hachizi chanhingi.
Zvakadaro zvii zvamuri kuyambira hurumende kuti iite panyaya iyi? Kana ivo vanowanikwa ivo vachipa chikafu ichi kuhurumende?
Zvakadaro tinokumbira kuti hurumende ngaisunge avo vanhu vari kuita rusarura ganda uru panyaya yechikafu chedrought relief. Madhona acho ngaaone mbune kuti vanhu vapiwa chikafu chedrought relief. Tinokurudzira vana vese veZimbabwe kuti tibatane kwese kwatiri tirambidze rusarura ganda uru. Hapana munhu anofanira kufa nenzara nokuti atsigira bato raanoda. Saka naizvozvo tinofanira kubatana toona kuti hakuna munhu anyimwa chikafu, hakuna munhu afa nenzara nenyaya yokuti anosapota bato raanoda. Munyika medu tinoda gutsa ruzhinji.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Muonzora vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo imwe nhengo yebato rezano PF vaUbet muzaru wetu avo vanoti vamunzura vari kutaura zvemugodzi matsuro sezvo chikafu chiri kupiwa munhu wese zvisinei nekuti ndewe bato ripi.
Chekutanga ndechekuti hakuna chiitiko chakadaro sofa chitati taona chiri kuitika muZimbabwe. Ndava President Emmerson Ndambudzo Mnangagwa vakataura ivo vakati munhu kungava achisapota bato rinotonga munyika yeZimbabwe rezanup if uku nge achive ari umwe wemamwe mapato akasiyana siyana. Kana munhu ari chizvarwa cheZimbabwe anofanira kuwana food aid and food assistance pasina kana kutarisa kuti bato raunosapota nderipi, nekuti nhau iripo ndeyekuti vanhu varofanira kuwana food assistance, varofanira kuwana kurubatsiro mukudya kwavo.
Imi sebato reZANU PF munotii kune avo vanenge vabatwa vachita chiitiko chakadai vari kunzi ivo nemapato anopikisa ndevebato renyu?
Pakaonekwa kune vanenge vachiita chiitiko chakaita seichi, evidence iyo inofanira kuratidzwa kumapurisa chero vangava vari vakuru mudunhu imomo vagobatwa, nekuti mutemo wakatoiswa ende uriko wakatarwa nemukuru wedu wenyika kuti munhu wese ano fana kunga achiwana chinomubatsira mukati mekurarama kwake nenhau ye maproblems ataita emvura kusanayika kana makore adarika nedrought zvinofanira kubatsira munhu wese ari chizvarwa chenyika inoyi cheZimbabwe. Saka hapana achaita withhold assistance nepakuda pekuti munhu asapoti bato reZANU PF. Izvozvo zvepresident wedu akazviramba ende isu tiri kuti semayouth eZANU PF kuti pane chiitiko chakadaro chinhu chakashata, nekuti chinoshoresa ruling party iri kutonga nyika ino, nekuti ivo vari kuzama panogona nazvo kuwana vabatsiri nemadhona akasiyana siyana kuti vagobatsira mune dzimwe nzvimbo dzavasina kusvika. But ivo zvakare vatongi ende bato rinotonga mukati menyika ino riri kutoiendesa rubatsiro rwakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana. Izvo zvinova zvakaonekwa nzvimbo dzakasiyana siyana kubva kunana Filabusi kuzasi uku kunana Nembudziya Gokwe, vanhu vachipiwa vari vanhu vakasiyana siyana zvisinei kuti unosapota bato riri kutonga reZANU PF.
Saka munoona kurudziro iyi yamuri kuti iri kuitwa nemutungamiri webato renyu reZANU PF uyezve vari mutungamiri wenyika yeZimbabwe vamunangagwa ichizowanikwa ichiremekedzwa here? Nekuti vemapato anopikisa vari kuchema vachiti nhengo dzavo hadzisi kupiwa chikafu.
Pakawanikwa vanenge vachiita izvi vanhu vanenge vachikora mutemo ende vanofanira kumhanharirwa. Ava vari kungotaura vanhu vari kungotaura nekuda kwekuti vamwe vanhu politics dzavo okurarama kwavo vanotongoda kupikisa nekutaura zvinhu zvakaipa.
Avo vange vari nhengo yebato reZANU PF vaWilbert muzaru wetu vachitaura nesu vari muHarare. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti richange riine mabiko manguwana muHarare ekupembera vanakomana nevanhurume vari kuita mabasa anonwisa mvura munharaunda dzavanogara mukurwisa dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana. Mutungamiri wesangano iri amai eKenya Chifamba vanoti izvi zviri kuitwa senzira yekukwezva vamwe vanhurume kuti vazogonawo kubatsira kupedza mhirizhonga yemudzimba. Izvi zviri kuitika panguva iyo pasi rose riri kucherechedza mazuva 16 ekuyeuchidzana huipi hwemhirizhonga yakanangana nemadzimai. Ngatinzwei hurukuro dzataita navo.
Mangwana tine mhemberero huru yatiri kutarisa vanhurume muno muZimbabwe vanga vari mubishi kusimudzira kodzero dzemadzimai. Vamwe vachona vari muzvinzvimbo zvemitemo, vari muhurumende mumapoka akasiyana siyana, vamwe vacho madzimambo, vamwe varume vatinoshanda navo munharaunda, vamwewo vakomana vechidiki vari kusimudzira kodzero dzemadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana dzavanoshanda, kusanganisira vamiririri veparamende vechidiki vatichange tichipa zvakare mibayiro. Nyaya iripo haisi yekuti vanga vari kungosimudzira kodzero dzemadzimai nevasikana chete, yanga iri nyaya yekuti vari kukwanisa kutamikana kumadzimai nevasikana munyaya dzezvebudiriro, munyaya dzekurima, munyaya dzekodzero, munyaya dzakasiyana siyana dzinobata madzimai nevasikana.
Zvakakosha sei kuti mhembero idzi dzinge dziri kuitika panguva ino? Tiri kuona kuti pari kuwanikwa ipo pachirangarirwa nyaya yemhirizhonga.
Mhemberero idzi tinodziita gore rega rega patinenge tichipemberera nekutarisa nyaya dzemhirizhonga, nekuti isusu tinoti hatingodzitaure mumazuva aya chete, tinotaura gore rose. Saka zvakanaka kuti tiyeuchidzane. Patiri kutarisa nyaya idzi, tinowanzotaura vanhurume tichivaona sekuti ndivo vanobhinya, ndovanodzikisira madzimai, ndovanovadzosera kumashure, ndovanovanyima mikana. Asi zvakakoshawo zvakare kuti titarise rumwe rutivi, rekuti varikowo varume vanosimudzira kodzero dzemadzimai nekuvapawo mikana, nekuvapawo nguva nekutaura nekunzwikwawo mafungiro avo, nekutarisawo zvakakosha. Madzimai atowana mukana yekuenda kuchikoro, madzimai atowana mukana yekupiwa zvikwanisiro zvekuti vabudirire, nekutiwo madzimai apiwe mukana yekuti mitemo yese yatiri kunzwa iri kubudai inge ichienderera mberi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai eKenya Chifamba, vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano rePan African Positive Women's Coalition amai Tendai Westerhof vanoti sangano ravo richange riine mhembero dzarowo muguta reHarare mangwana, apo vachange vachipembera madzimai ari kurarama neutachiwana hweHIV vachibuda pachena. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Westerhof.
Tiri kuzokorokotedza madzimai ese ari kurarama neutachiona hweHIV, madzimai ese vanoshanda munharaunda nemacommunities kurwisana nestigma and discrimination nokudzidzisa vamwe nezvedenda reHIV and AIDS. Madzimai ese aya atiri kuzopemberera madzimai ari kurarama pachena, vakabuda pachena kuti tiri kurarama noutachiona weHIV. Aya madzimai ararama nechirwere ichi, vamwe vane ma30 years, vamwe ma25 years, vamwe ma15 years, vamwe ma5 years, but chiripo ndechokuti vakazvigashira, vakabuda pachena kuti vari kurarama neHIV, ndokubva vaenda kunobetserawo vamwe mucommunity. Saka tiri kuzovatenda pagala ratiri kuita musi weMandi.
Mukupemberera madzimai aya vari kurarama neutachiwana pachena, muchange makabatana nemasangano api?
Mukupemberera kwatiri kuita madzimai aya, tiri kushandawo neGlobal Network of People Living with HIV. Tine vanhu vachabvawo kuMinistry of Health and Child Care vanenge varipowo pakupemberera madzimai aya. Tiri kubatana pamwe chete tichisapotwa nebato reAfrican Women Development Fund kuti tibatsire madzimai iwayaya kuvapemberera nokubata kwavari kuita mukurwisana nedenda reHIV neAIDS, zvichitungamirwa nePan African Positive Women's Coalition Zimbabwe. Saka iwo mamwe mapoka ari kushanda nevakadzi ava vakafanganana nebato National AIDS Council, vana Population Services for Health, vana Pangea Zimbabwe, vana UN Women, including private sector vo yakafanana nana Lancet Laboratory and Diagnostics, nana FASA vanorwisana nema drugs and substance abuse, nana Action Women's Group, neve mu media vakafanana ne Health Times, varikuuyawo kuzotibatsira kutenda madzimai iwa yaya.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rePan African Positive Women's Coalition amai Tendai Westerhof vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Vateereri, hechino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana mushida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
zvino kugamuchirai kuchirongwa cheve chidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Tabaka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvare Samantha Svanda vanova mukuru wesangano rinorira kodzero dzevakaremara Signs of Hope Trust. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kana tichitaura zuva rinenge iri, izuva rekunyatsofungisisa kuti ndezvipi zvatiri kunyatsoita, even senyika, kana takatarisa kodzero dzevakaremara. Tambozvifunga kuti 2024 tichiri kutaura nenyaya yekuti vanhu vakaremara vari kutambura. Chii chatiri kunyatsoita kuti vapiwe zvikwanisiro? Tiri kutarisa kuti pane vanhu vachiri kuviga vana muna 2024. Kuviga mudzimba. Haisisiri nguva yacho, inguva yekuti titarisise kuti ndezvipi zvatiri kunyatsoita kuti munhu akaremara ave neyatinoti idignity. Tisangovaverenge pavanhu vasingaverengwe munyika. Saka izuva rekunyatsofungisisa kuti chokwadi chokwadi tapapi senyika.
Ndezvipi zvimwe zvezvironga zvamaita kubatsira vanhu vakaremara?
Zvizhinji zvacho zvatange tichidzidzisana. Kwange kuri kudzidzisana nevanhu vakaremara mairana nekodzero dzavo. Because kuti munhu akwanise kuti ararame achikumbira futi kune hurumende kuti vazadzise zvimwe zvacho, hunge munhu achizviziva. Takadonata maconstitution because tinoziva kuti vanhu vane madisabilities tinoti mahuman rights holders kunge vamwe vanhu. Saka tiri kuti kodzero dzavo dzakakosha. Tinotarisira kuti vazvimiririre vega vachikumbira kune hurumende.
Mazuva ano vakawanda vava kukurudzira kuti vanhu vakaremara vabatsirwe kuti vange vachigonawo kusimudzira upenyu hwavo, vange vachigona kuzviraramira vakazvimirira voga. Muri kuona senyika tafamba zvakadii pakubatsira vakaremara kuti vange vachigona kuzvimiririra vari voga?
Ichokwadi ichocho Tabuka, ndozvakukurudziro. Even isusu senyika takaita inonzi National Disability Policy muna 2021. Policy iyi yakukurudzira inonzi Human Rights Model. Iyoyo iri kuona vakaremara vari marights holders, ndambozvitaura izvi. Saka tinoda kuti zvizikanwe kuti vakaremara havasisiri vekungopema pema, havasisiri vekungopiwa piwa zvinhu, asi vavanhu vekuti vatitungamirire even patiri kugara. This year theme yacho yange ichisimbisa zvizhinji about leadership yemapersons with disabilities. Tiri kuti chii even kana tichiita mabudgets edu, vari kumbobvunzwa here? Vari kupiwa mari papi? Tambozvitaura taura zvishoma kuti kana tichitarisa national budget yedu, yakanaka pakuti iri kupa vanhu vakaremara zvinhu panguva dzakaoma, asi tiri kutarisa allocation yavo iri pasocial welfare zvakanyanya. Tese tinoziva kuti social welfare ndeyekupa vanhu vanotambura. Saka tiri kuti kwete pane izvozvo. Tiri kuti ngavapiwe mari dzekuti vatange mabusiness, ngavapiwe mari yekuti vatangewo kugadzira maassistive technologies munomunyika mavo, ngavapiwewo zvikwanisiro zvekuti vazvimirire vega, vave empowered, vamhanye nemabusiness ari viable.
Muzvirongwa zvamanga muchiita kubatsira vakaremara nezvinoitwa nemamwe masangano akasiyana siyana munyika, ndezvipi zvamuri kuona kuti zviri kusaririra zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa kuitira kusimudzira vakaremara?
Tiri kuona kuti vakaremara havasi kuaccessa madigital technologies toti on an equal basis with others. Pane zvinhu zvinocontributa zvakanyanya. Tikatarisa even kutenga foni chaiko, zvinoita kunge zvakaoma nekuti foni yacho inenge ichidhura, data racho ratinoshandisa rinodhura. Saka akaremara ari kurasikirwa even nezivo, ari kurasikirwa nezvakawanda.
Kwanasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita namuzvare Samantha Svanda vanova mukuru wesangano rinorira kodzero dzevakaremara Signs of Hope Trust. Tinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi cheve chidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sundo rinouya. Ini ndini Tabaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka nekutipa chirongwa cheve chidiki.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Dzininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu.
Zvino kuchingamidzai vateereri puchirongwa chesvondo rino chechitendero Religion Forum chatinokupai kuno kuStudio 7 svondo yega yega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi tine urukuro namufundisi Vernon Chamba vari kuHarare. Tanga tichitaura nyaya dzakawanda dzazotituma kuti titi mufundisi ngatimbogarai pasi timbotevera nhoroondo yenyu. Tinzwe zvizhinji pamusoro pebasa ramunobata tiwane kufamba kuenda kumberi. Mufundisi, tinokuchingamidzai paStudio 7. Ngatitangirei pekuti iye Vernon Chamba uyu ndiani uyu?
Zvechifundisi ndakazvitanga makore apfuura, ndofunga mugore ra 2013 January. Ndakatanga kuziva nezvekuti ndakadanwa naMwari mugore ra 2008. Mwari vakatanga kutaura neni kuburikidza nechiprofita.
Ministry yenyu imi yamunoti ndakatumwa uku ndeipi?
Ndinoparidza shoko raMwari. Ndinodzidzisa shoko raMwari. Ndinosunungura vakasungwa nemweya tsvina kubudikidza nenyasha dzandakapiwa naJehovha dziri pamusoro peupenyu hwangu. Ndinonzwa Mwari kune vamwe vanenge vachiti ndizive kuti Mwari vari kuti kudii muupenyu hwangu. Tinobatsira vanhu kuti vawanewo hukama naMwari, vawanewo a personal relationship naMwari.
Chakakutumai kuti muti ini ndakuita mufundisi nechii?
Chakazondisunda kuti ndipinde muministry inyaya yekuti ukama wanga pakati pangu naJehovha wakasvika pakusimba, wakange wasimbaradzwa naMweya Mutsvene zvakanyanyisa. Saka ndakange ndamunhu anozviziva kuti ndinoda kutedzera perfect will yaMweya Mutsvene yaMwari yaJesu Kristu tenzi wangu pakati mukati memoyo wangu. Saka ndakaziva inini kuti ndikaramba kuita basa raMwari randakanga ndatumirwa, chinhu chekuti Mwari vaizonditonga mangwana. Ndikazvitarisa ini kwandakabva, pandiri nekwendiri kuenda, hakuna chinhu chimwe chete chendingati ndaikodzera kana kuti ndinokodzera kupiwa rudo rwakadai, nyasha dzakadai, ngoni netsitsi ndichizvipiwa naMwari pamusoro peupenyu hwangu. Nyaya inonzi kugamuchirwa chinhu chinonetsa. Mukazviverenga kana mukazvitarisa muBhaibheri chaire, kunyangwe naPauro adedzwa naMwari, vadzidzi vaJesu neruzhinji vakanetsekana zvikuru nekumutambira semunhu waMwari, nekuti vaiziya kwaaibva nemabasa eri maaita asati amuchiedza.
Mabhindoko api amunoita imi kuzviraramisa kuti musapinde muhomwe dzevatendi muchegumi?
Ndine mabhindaoko kana kuti mabasa emaoko akawandisa zvikuru andiri kuita mukati meupenyu hwangu. Ndine kambani inoita nezvekuchenesa, cleaning company yavanodaro muchirungu. Tine mabasa atakapiwa ekuchenesa zvikoro, muzvipatara, masupermarkets, kunyangwe nemahotera mashoma. Ndine Vernon Chamba business seminars akonzeresa ane arishungurudza mweya yetsvina wakaipa. Anoda kuti vanhu vangoramba vachidzungaira vari muhurombe, vachitsvaga vachitaichi zvichiramba nei. Saka isusu tine nzvimbo yatacreata yemaVernon Chamba business seminars. Tinana muzvina bhizimusi vakakudzwa, vakaropafadzwa, mazita makuru anouya kumaseminars edu achidzidzisa vanhu tichiva nenguva yakanaka. Tatone mapoka akatisiyanesiyanei atakatobatanidza, tane maWhatsApp groups ekuti tine vanhu maaudiences edu vateereri vanenge vachiuya vachidzidziswa zvebusiness.
Vanoda kukuteverai, vanoda kushanda nemi, vanoda kunamata nemi, vanokuwanai kupi?
Vanondiwana pamasocial media handles angu. Tiri paFacebook nezita rekuti Vernon Tapua Nashe Chamba. Tiri zvakare paTikTok nezita rekuti Vernon Chamba. Instagram Vernon Chamba. Makasununguka zvakare inbox amune kutumira mwadi kana kutumira mamessages muinbox.
Aiwa tinokutendai mufundisi kwanhasi togumira pano tonzwa zvizhinji muzvikamu zvinotevera. Avo vange vari mufundisi Venon Chamba vari muHarare. Totarisira kuzonzwa maridzo dzenyu mufundisi masvondo anotevera. Vateereri ivainesu zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chechitendero. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo vatsigiri vemutambo wenhabvu vachambomira kwenguva yakati rebei vasati vaona chikwata chenyika chichitamba munhandare yeNational Sports Stadium, kunyange hazvo zvigaro zvanga zvakamirirwa kubva kuChina zvemabucket seats zvakasvika panzvimbo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vari kuvandudza nhandare iyi kuitira kuti izadzise zviri kudiwa nesangano renhabvu pasi rose reFIFA. Vanoti nhandare iyi inenge isati yapera kugadzirwa apo Zimbabwe inenge iri pamusha mumutambo wayo neBenin muna kurume. Mutambo uyu ndewe rwendo rwekumakwikwi E2026 World Cup. Mukuru wekumahofisi mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo vanoti pamusoro pekuisa zvigaro zvakabva kuChina pane zvimwe zvakawandisa zvinoda kugadziriswa kuti nhandare iyi isvike pari kudiwa neCAF neFIFA. Vanoti National Sports Stadium yaifanira kuve yakatokanganwikwa nezvayo kwovakwa imwe nhandare, asi nemhaka yekuti hurumende haina mari yakasarudza kugadzirisa nhandare iyi. Asi musangano wemakurukota ehurumende svondo rapera wakabvumirana kuti kuvakwe imwe nhandare itsva yemitambo kuMount Hampden, asi urongwa uhwu hausati wazivikanwa kuti hunosimuka rini. Pamusoro pezvo musangano uyu wakaita chisungu chiogadzisa nhandare dzedziva rasekwa Gwanzura neMabvuku muHarare, Baba Fields Luveve neWhite City muBulawayo, Ascot Mugweru pamwe nechipadze muBhindura senzira yekusimudzira mitambo. Vachitura hurongwa hwebudget ravari kuda kushandisa muna 2025, gurukota rezvemari vaMtulisi Ncube vakati vari kuronga kuisa zig 189 million muhomwe yekuvandudza National Sports Stadium. VaNcube vakazivisawo kuti hurumende yazvipira kupa Zimbabwe National Football Team miriyoni yemadhora ekuAmerica yekushandisa makwikwi e2025 Africa Cup of Nations achaitirwa kuMorocco gore rinouya. VaMoyo vanoti haisi nhandare nezvigaro chete zvinoda kugadziriswa kuNational Sports Stadium, asi kuti zvimwe zvinhu zvakaita sefenzi, magedhe, magetsi, mafambiro emvura nemaCCTV. Vari kuita basa vanoti kuti zvinhu zvitikwesere vari kutarisira mwedzi wanyamavhuvhu kana gunyana gore rinotevera. Izvi zviri kureva kuti Zimbabwe haisi kukwanisa kushandisa nhandare iyi pamitambo yayo yepamusha ye2026 World Cup, iyo yairi kufanira kusangana neBenin, Rwanda neSouth Africa. Sachigaro weZifa Normalization Committee vaLincoln Mtasa vanoti kumhanya hakusi kusvika, vachitivo chakakosha kuti nhandare iyi ipere kugadziriswa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.